Mapato anopikisa matatu anotro People's Democratic Party, PDP, Coalition of Democrats, CORD, pamwe neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, aita mutangano muHarare nhasi, akabvumirana kutanga kutaudzana navamunangagwa navachamisa, kuitira kuti nhaurirano dzevemapato ezvematongerwo enyika, vedzisvondo, pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira, dziitwe munyika. Muzvare Kupe, vaudza vatori venhau mushure memusangano uyu, kuti nhaurirano idzi dzakanangana nekuyambutsa veruzhinji munyika, pamatambudziko avari kusangana nawo. Muzvare Kupe, vatiwo mapato avo ari matatu, ari kushushikana zvikuru nenyaya dzekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika, pamwe nenyaya dzekusachengetedzeka kwakaita veruzhinji, zvichitevera kusungwa kuri kuitwa vanhu vanonzi vakaratidzira munyika masvondo maviri adarika, pamwe nekurohwa nekubatwa chibharo kunonzi kwakaitwa madzimai akawanda nevanhu vanonzi vainge vakapfeka mbatya dzechiuto.
Tanga tichikurukura nhau dzekutoti nguva yasvika yekuti tiendese nyika yedu pamberi, kuitira kuti vanhu veZimbabwe vawane upenyu hwakanaka. Maona zviri kuitika mazuva ano kuti vanhu vari kushushikana nekutoti havana mabasa, havana chikafu, havana mari, havana zvekubata. Saka taona kuti nhau idzi zvinogona chete kungogadziriswa kana semaZimbabweans tese tikauya pamwe chete, tikatanga kukurukura kuti wedu wei ndezvipi zvatinogona kuita kuti nyika yedu ienderere mberi, kuti mainvestors auye kuno kuzovhura maindustry kuti vanhu vewane mebasa. Saka taona kuti maZimbabweans vese mapolitical parties, government, civil society, machurches, mayouth, mawomens organizations, ngatiuyei tiise pamusoro yedu pamwe chete, tiendesere nyika yedu pamberi kuitira kuti vanhu vewane bunduso, vanhu vewane upenyu hwakanaka.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri weCORD vaTrust Chikohora, avo vati vachakumbirawo boka reNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC kuti rivabatsire kuti nhaurirano idzi dziitwe.
Nyaya yenhaurirano idzi inyaya yava kudiwa kuti ichitoitika zvekukasika, nekuti vana vemuZimbabwe vanyanya kutambura. Saka naizvozvo isu tichatotaurirana nevamwe vedu vemapolitical party, tichataura naiyo hurumende mbune nevamwe vose vangange vachida kupinda munhaurirano idzodzi kuti titaurirane veNPRC kuti vatidetsere semabatsiro ravanotitiita zviro patakaita zveCORD of Conduct nevamwe vangagona kubatsira. Chakakosha ndechekuti vanhu tigare pasi titaurirane, tigadzirise nyika yedu, tive nepfundutso, zvinhu zviendeke.
Asi mutungamiriri wePDP amai Lucia Mativenga vati hazvidi mutongi gava kuti zvarwa zveZimbabwe zvigare pasi zvichizeya matambudziko akatarisana nenyika nechinangwa chekutsvaga nzira dzokuti zvose zvakaminama munyika, izvo zvinosanganisira upfumi hwenyika pamwe nekusawirirana munyaya dzezvematongerwo enyika zvigadziriswe. Amai Mativenga vati zvinodikanwa kuzvipira kwemapato ezvematongerwo enyika.
Hapana mutongi gavava, hatichatodi zvokuramba tichipinzwa munyaya dzokuti tirambe tichingoita inonzi pachirungu blame game, uyo wazodai, uyo wazodai. Tikutoti iwe wakati wakahwina, nesu tine zvatakati nezvisivowo zvataida kuti kana tahwina tinoitira vana veZimbabwe. Toda kukuratidza pfungwa dzedu idzodzo, kana zvichiita modzitora mobika sadza vana veZimbabwe vorarama, kana dzisingaitiwo munotiudza zvakakuomera ipapo. Saka hapatombodiwi mutongi gava, panongodiwa baba namai vekuku kana sekuru vekuku kufambira baba rekoko kundogogodza pamukova wavo. International community tichagogodza pamukova wavo, mamwe mapolitical parties tichagogodza pamukova pavo. Ivo vari kuti vanotonga ZANUPF negovernment pachayo tichagogodza pamukova wavo, kuti tinofanira kuti titaurirane samaZimbabweans language yedu imwe chete. Tinodirei mumwe munhu wokuzvo kuti azoti nhai taurirane.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mazinga vati nhaurirano idzi dzinenge dzisina maturo kana dzichiitwa veruzhinji vachishungurudzwa.
Hazvina zvazvinobatsira kuti zvinzi mapato nevatungamiri veZimbabwe vari kutaurirana vanhu vachipondwa vachishungurudzwa madzimai achirepwa mauto achiita mvonga mvonga nenyonga nyonga mumarukishini nemumaruwa. Chinofanira kutanga ndechekuti mhirizhonga ipere zvachose. Zvakare mauto nemapurisa vari kupomerwa mhosva vasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Zvakarewo mukuru wenyika vamunangagwa vabvise mauto adzokere kunzvimbo dzavo dzavanogara dzemabharaki. Harisi basa remauto kuti vaite basa rekufeyafeya mhosva, iroro ibasa remapurisa. Nhaurirano hadzingaitwi dzikabudisa chine kumeso kana mauto achipindira zvisiri pamutemo munyaya dzezvematongerwo enyika muzimbabwe.
Studio 7 anokwanisa kubata mutauriri wezanu PF vasimon kayamoyo kutinzwe kuti bato ravo rinotambira sei zvarongwa nemapato aya. Asi vamunangagwa pachavo vakataura zvondo rapera kuti munyika munofanira kuitwa nhaurirano, izvo zvagara zvikurudzirwa navachamisa. Asi hapana danho rati ratorwa nemutungamiriri wenyika kunze kwekutaura kwavakaita, kunyange hazvo vachamisa vakavanyorera rushanu nezvenyaya iyi pasina mhinduro. Vachamisa vanogara vakataura kuti munyika munofanira kuitwa nhaurirano zvichitevera kusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzegore rapera, idzo dzinonzi neMDC yavachamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Asi ZANU-PF inoti yakakunda zvine mutsindo musarudzo idzi, izvo zvakatambirwawo nedare reConstitutional Court. Vachamisa vakakumbira nezuro masangano akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union kuti apindire munyaya yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.